Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye nau dzedu dzanhasi chishanu chikunguru 27-2018. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanotaura kumucheto wemusangano weBRICS kuSouth Africa vachiti Zimbabwe ichaita sarudzo murunyararo nemuvhuro. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoita musangano wekutsvaga rutsigiro kubhindura vachivimbisa vanhu kuti Zimbabwe ichange yave nemutungamiri mutsva nemusi wechipiri. Meya weHarare vaBernard Manyenyeni vanotaura nevatori venhau kekupedzisira vari meya weguta guru renyika vachiti kanzuru ichavhoterwa nemuvhuro ine mutoro mukuru wekugadzirisa zvinhu. Vanhuwo papfungwa dzavo dzakasiyana siyana pamusoro pesarudzo dziri kuitwa nemuvhuro munyika. Zvina hazvina kumira zvakanaka kumakoni West uko vanhu vari kunzi vachabatsirwa kunovhota musi wesarudzo nevanhu vari kusarudzwa nemasabhuku. Muchirongwa cheLife Talk na8pm tiri kutarisa zviri kuitika mugadziriro dzesarudzo nemuvhuro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeshona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.